Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 nyamabvuvhu 2023, zuva resarudzo muZimbabwe. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka, vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe, nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise all my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini, because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndirikunzwa kufara zvakanyi.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyara raro uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekerere, zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganyakundinakidza sekuti ndiri kuvhota kuti zvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakukwanisa kuti zvibudise nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndiri kushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekurongwa zvakaita pasina kumhirizhonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda, asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nemaq ngaangoramba wari muq imomo.
Mukuru we project Vote 263 vayanga San Matete vakurudzira vavoti vane nhare mbozha kuti vagare vacharisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvino zvazvara nhasi kuti mangwana ingai mchicheka master yuti ari police station app chansa code S2 56 hash inosanzwa nezekminde pamufa unge muchivhotera muri musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZEC kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri vaRodney Kiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyangwe vavari kuvhotera vakasabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC, Vuso Mhlanga, anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo, anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo. Nenhau yekuti semunhu akaendawo kuchikoro, anotasokuti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anoonawo basa kuti anokwanisa kuzviriritira nekuzoriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yandogarawo nayo. Asi zvisinei hazvo, zvinenge zvangobuda musarudzo ndozvendichangotambirawo, ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru muzvare Rosemary Murwisi veZANUPF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Zvekukundwa zvanoone tichikundwa because we campaigned, takakampena zvine mutsindo, saka zvekukundwa hatina rume yekukundwa. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera ende kuchimudzira vanhukadzi vese nevavhendas nevanhu vakawanda mudaro.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare, avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda, as youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than vakuru. Saka ukada kuzodira kuzvibongo izvozvo kana kwaita zvenharo, unogona kungogurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta, then waaccepta, woita zviripo, tukutsvaga zvakatongwavha ngwavha.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana neZEC. ZEC ingaite basa rayo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya, marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreets. Takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa veZEC sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba, vaRodney Kiwa uye navautoile Slaikwana vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira.
Vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo, nyika yedu inoramba iri peaceful. Tinoda isusu peace munyika kuti develop.
Apo sarudzo dzemutungamiri wenyika vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza2018 vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadzirira nigadziriro yavaona yaitwa neZimbabwe Electoral Commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude nouwandu hwavo vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi.
Aya tari zvino mukoma tiri kuona vheki yagadzirika nekuti tiri kuona matende apichiwa vanhu vavapo mapolisi officers avapo mapresiding officers avapo saka tiri kuona senge vheki inenge yagadzirika.
Imi muri mudunhu regokwe kabuyuni inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai?
Ya ichokwadi sekutaura kwamuri kuita mhirizhonga kubva atotanga kampeni yedu ndivangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuwadhi 29 uko kukasunga kampeni manager werimwe boka weCitizens Coalition for Change akasunga ane mhosva yekupomerwa nzi adambura maposters saka izvozvi akavharirwa haasati atonga akanyina bhiri yake saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvozvi kubva kukamhini kuwadhi 29.
Imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota ndekekutanga here aka kuti munge muchivhota?
Aka kare chechipiri ndichivhota, ndakatanga kuvhota 2018 saka aka ndechechipiri.
Muri kunzwa sei kuvhota kechipiri?
Ndiri kunzwa ndakasununguka especially paelection yegore rino taitoenda tese sevechidiki tosarudza nekuti kuvhota iright ikodzero dzedu saka hande tese tinosarudza vatungamiri vatinoda.
Tichitarisa zvamakavhota tarisiro yamakaita muna 2018 pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira?
Tikatarisa paelection ya2018 sekuvhota kwatakaita takavhota tichitarisira zvatinotarisira but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakazadzisika saka ndo zvinova zvinotirwadza ndozvokare zvandinoti paelection yegorinei ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka ramangwana rakajeka tinotasarudzawo muti vatungamiri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanotiitira zvakanaka nekuti ndivo vatinenge tasarudza isisevechidiki.
Imi pava nezvakavimbiswa kusarudzo dza2018 zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro?
Zvaizvozvi mukoma handingakurevererei nhema handina budiriro yandati ndaona wakatarisa rodhi chaiyo yegokwe tuchitekete zvairi anongova mapotihozi ukasimuka kunobata rodhi yesimuchembo kubva pachitekete kunobata simuchembo hazvitofambiki huruva dzega dzega ukabvapo uchienda kunonzi kutaira mwada kana kuti kutikwiti hakutofambika anongova makomba kubva pane mbudzi yapachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi nose kwanguva yezvizapa kubhureki kusina mari kucibhizeti va vashandi vakamirira mari dzavo but pasina chiri kubuda saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva especially pakliniki iri pedzo neti kunoku ndeye government saka government ikoko hakuna mishonga saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa pane inonzisemwa maini mudunhu mandiri hapana yakavharwa hanhenhu yavanotaira yavharwa maini iyoyo saka ndopataitarisirawo kuti sekurindisa kwavakatiisa kuti vatativhurirawo maini iyoyo otherwise taikwanisawo kubatsirika but hapana chati chabatika zvaizvozvi zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi Zomba hai zvose nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvoazvo hapasina pachikoro.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Honest mawadze ngapinde mukomana kupinda muballoon box zvoti urwisa x yako pauchi triple c ndatenda pa studio 7.
Makadini ana mukoma ko tikutoshamisika kuti day before manheru kuendeswa magetsi ko mabox nemapepa zvorara here murima tikutoshamisika kuti magetsi aenda tiri kuno kumash east ko magetsi anoendeswa iko.
Masera sema changu. Pane imwe challenge yataita pama ballot papers. Pama ballot papers edu e presidential auya akaprintiwa black and white ende maface akadzima. Asi kana kuonekwa kana asachamisa ari kutoita kunge ane ndebvu akaiswa mazindebvu kuita kunge chimudhara. Saka vanhu ngavasatarisa face, ngavatarise pakanyogwa kunzi triple C. Uye voziva kuti president wedu ari panumber 2. Nekuti vakada kutarisa face vachamushaya kozi maface kubva panumber 1 kusvika panumber 3 zvimadhara zvakafanana. Haasi kutomboonekwa kuti ndiye kana kuti haasi. Saka ngationgororei ipapo. Pana kansela wedu futi anongori 2 makansela. Wedu ari pazasi ndiwe number 2. Akaitwa mudiki asi ndiwe number 2. Asi zviri nani ari kutomboonekera paassembly hapo panana MP hapo. Ndiwe number 4 asi iro riri colored ari kunyatsoonekwa MP wedu. Ari kunyatsoonekwa kuti hopsha ava ari kunyatsoonekwa akabuda. Saka ngatipangwarirei ipapo, ngatisatarisai face, ngaticharisei zita repati yedu. Udzai vanhu vedu vedu. Ipapo panotoriri trick pana president. Pari trick zvekuti tikasatopaongorora pakashata. One president ndiye ari kuonekwa kunangagwa. Ndiye aiswa face iri kuonekwa yevamwe vese akadzima.
Alo. Ini ndofunga kuti hurumende imbopawo mutemo wekuti vose vari kuda kuvhoterwa vakatadza kuita zvavanovimbisa ngavasungwe. Ukapawo nemutemo wekuti munhu ngaasungwe munamunangarwawo unongotipromisa zvisina basa. Vakavhoterwa kawaina vakatadza kuita zvavanoda zvotoda vasungwe vamboenda kumajeri.
Musei team studio 7 meseji ndoda kumbovaudzawo avo vari kusimuka zvavo vachienda kunovhota sitakakundikana zvedu nekuda kwemabasa. Shuwa munhu uzvibvunze paunosimuka uchienda kunovhota kuti ndiri kunovhotera munhu ane 80 years kuti arambe ari muhofisi uchisiya munhu ane 45 years. Handizi kuti future yako unenge uchida kuti imire sei. Unofanira kuzvibvunza uri murodhi kuenda, wozvibvunza uri mulaini, wozvibvunza wakuisa x datend.
Hello Pastor Seven, Pastor Seven makadi yenyu. Makadi vana mukoma Jongara namukoma Tanonoka. Ndinoitwawo Dixon Chikara, ndiri kuno South Africa. Ndirangotaurawo maererano nezuva remangwana okuabereki kumusha. Isusu sevana venyu takundikana kunge tiri iko ikoko. Asi imi ndimi munoziva masituations amuri kusangana nawo. Saka tokumbira kuti muvhotere pahurumende inopawo sanduku. Hurumende ine zvidu zvevanhu. Even isusuwo kuno kuti akutoniita nekuramba tichishandira izvozvo tisingaoni wabereki nemhuri dzedu. Upenyu hwatinotorarama hwakaoma chaiko. Saka tatopa hope yedu ndaro yedu kuti kumusha ikoko ndimi muchakwanisa kuvhoterawo pahurumende inokwanisa kunge ichiisa shanduku inoupenyu kuti isusu tinge tichisenzerawo munyika sevanhu vachiri kukurawo vechidiki. Tinotendawo kana mukaisawo audio yangoyi pamberi pevanhu vanhu vakakwanisawo kuinzwawo vachitaurawo nguva ino. Tinotendawo, tinotenda zvikuru ana mukoma Tanonoka na mukoma Blessing Zulu.
Masorase vanhu mavonera ko ivo idzo nyika dzokunze kudzinombochemere iko kuti kwanzi dai tando observer maelection okuzimbabwe kuchavanochemera chii? Ko kana wanzi haufaniri kuti observe maelection edu kuchokurwadza chii? Which means vaine point yavo yavanoda, vaine chinangu.
Marizvino mavese machange champion. Haisisiri nguva yekuti vazvichawanda kuti moita kuhide. Inguva yekufamba muri mumagroup group. Hazvibatsiri kuti tinzwe nhasi kuti pane mumwe munhu agenda achakawanda mudongo. Iwo maballot papers akatoinda akatoinda mumapolling station. Saka uchakawanda richi, that means watorasisa zvinhu zvese. Watotirasisa kana we are still hiding. Waipobvumirei kuti ballot agent iwo uri so coward like that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nhasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau westudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane musese pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanga na 7 mangwanani. Saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati, asi patova mune mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zvedu kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu, but ose ari pasi peGirls High School. Saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana nese inemu yako. Saka pane polling station A, polling station B ne polling station C.
Sokuona kwako, vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bhendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota, vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotero avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansela. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolling stations asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vakagara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pezvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro, mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei, vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo, achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGeuzai, hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota. Vanhu vakazvimiririra vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here, wavonawo here kuti vanhu ava vanga vavanhu vekupi, vanga vavanhu veZANU PF kana kuti vanhu veCCC, vanhu vei ava vauri kutaura rutendo?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato reZANU PF rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. But panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yaJiri chekuti ndingati vanhu vavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitendererawo zuva ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo, zviri kufamba-famba kwese kwese here? Zviri kufamba zvakasununguka here? Nekuti takanzwa zvekuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata. Vari kufamba sei? Vari kuita basa ravakatinga here?
Mukutenderera mandaita tisati tasvika pazuva ranhasi, ndakaona kuti maobserver groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolling station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobserver mission kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolling station hasati avhurwa sezvandataura kuti mapolling station ari kutanga kushanda na7 AM.
Hurumende iri kuratidza kutya here? Nekuti takanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa. Iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yeZANU PF?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni-seni sandodoka kuti titaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyishidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchikuseni seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka makasununguka here? Ndezvipi zvipengamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau, ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapati zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chidzingamupinyu chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau. Uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuzviintroduca kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pari zvino, and tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau, hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru umwe wangu, ndinotenda nemashoko awatipa neruzivo rwawatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita hako Tanonoka Wandi.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7.